Vano ziva zviri kuitika vanoti mutambo uyu wamiswa nemhaka yekushaikwa kwenhandare yekutambira mushure mekunge Harare International Conference Center iyo yangaita kushandiswa nevari kuronga mutambo uyu yatorwa nevamwe vashandisi avo vaiva tobhadhara mari yavo kare. Vanoronga mitambo yamanyuchi muzvare Monica Cheru vanoti vave kutsvaga rimwe zuva mwedzi unotevera kuti mutambo uyu uitwe uyezve uchiperekedzwa nemimwe mitambo.
Vamwe vachange varipo Cleverstone achange achirwa naTembani Mhlanga, Ivans achange achirwa naSalim Chazama, Tatenda Nyimbu achange achirwa naNyamikani Mukandawire, Jeremiah Mere achange achitarisana naSidney Baloyi, pane zvakadaro Andrew John achange achirwa naPhilip Mzani.
Muzvare Cheru vanoti manyuchi oyo akatora mabhande euremu hwemiddleweight emasangano eWorld Boxing Council, World Boxing Federation neAfrica Boxing Union ari kusvika pamagumo erwendo rwake rwetsiva nemutambo uyu.
Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisiyirowo vadiki vari kumuya, iye ndofunga semunhu ane mabhelt 18 akunzwa kuti pake akagwasa.
Manyuchi arifanira kurwa naSherif Kasongo wekuDRC obva aturika magrovos ake zvachose. Asi mitambo yekatsolaga Premier Soccer League yaenderera mberi nhasi masikati apo yapinda musondo regumi nerimwe chete. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chaswedera pedyo nekutora utungamiri mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chabva kuna Walter Musona. FC Platinum yave pachinzvimbo chechipiri kubva pachinhano chechisere uye yapinda mapoints gumi nemasere. Chikwata ichi chainzana mapoints neHighlanders iyo iri kutungamira gungano iri, asi Bosso inogona kuwedzera utungamiri hwayo kana ikarova Green Fuel mumutambo wayo muBaba Fields Stadium mangwana. Black Rhinos yaramba iri pasipasi petafura nemapoints matanhatu chete mushure mekurohwa uku. Murairidzi weBlack Rhinos so Chaminuka anoti vanofarira kugadzirisa zvakasimba matambiro avo pamberi pegedhe nekuti mikana vari kubika asi havasi kuishandisa.
Ndingati taita maopportunities panga achifanira kuti tigoisa nhasi uno tingati mumusi zvanga zvisiri zvedu nekuti ndichitarisa kuenda pagedhe tirikuenda mumusi tichiri kuda kudi kuti tikwenenzere nyaya yekuti bhora riya tigone kuripasa mugedhe.
Mumwe mutambo wanga uriko nhasi Blue Chiefs yaita mangange 1-1 neCranbourne Bullets asi yakwira kuenda pachinhano chechina pamusoro peManica Diamonds iyo yarohwa 1-0 neYada. Blue Chiefs ine mapoints gumi nemanomwe, Manica Diamonds ine mapoints gumi nematanhatu. Mimwe mitambo iriko mangwana uyezve yakamira seizvi: Chiefs United vs Simba Bora National Sports Stadium, Triangle vs Shesham Gibo, Ngezi Platinum vs Dynamos Biobab Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.